Muchuchisi wenyaya iyi vaClement Chimbari vaudza dare kuti vamwe vakapara mhosva nhatu vashandisa masimba ehofisi yavo zvisirizvo. VaChimbari vati pamhosva yekutanga vamwe vakatambira tsamba kubva kuna vaDelish Nguwaya vanovemiriri wekambani yePapi Pama LLC vakashandisa simba ravo zvisirizvo zvakaita kuti kambani iyi ipihwe basa pasina kuitwa ongororo yakakwana zvakaita kuti hurumende irasikirwe nemari inoita mamiriyoni 15 emadhora ekuAmerica. Pamhosva yechipiri vaChimbari vati vamoyo vakakonzeresa kuti kambani yeDrugs International ipihwe tenda yekutenga mishonga yemari inoita mamiriyoni 40 emadhora ekuAmerica pasina kuitwa ongororo yekambani iyi. Pamhosva yekupedzisira vamoyo vanonziwa vakakonzeresa kuti kambani yehurumende inoda nezvekutengwa kwemishonga yeNatfarm ipinde muchibvumirano nekambani yeDrugs International chekutenga mishonga kubva kukambani iyi kunyange hazvo vaiziva kuti kambani yePapi Pama neDrugs Consult SAGL idzo dziri pasi pekambani yeDrugs International dzainge dzisina kubudirira paongororo yekuti dzinokodzera here kuita basa rehurumende. Zvichakadai mutongi wedare vamunamato Mutevedzi vati vamoyo vabhadhare madhora zviuru 50 zvemaRTGS semari yechibatiso mushure mekunge hurumende yati haisi kupikisa kuti vapihwe mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo. VaMutevedzi vati vamoyo vazvipire kumapurisa ekomishoni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission katatu pasvondo. Vatiwo vasiye magwaro emba yavo yekuEastleigh iri muzita remudzimai wavo uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi. VaMutevedzi vati vamoyo vazvipire kumapurisa ekomishoni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission katatu pasvondo. Vatiwo vasiye magwaro emba yavo yekuEastleigh iri muzita remudzimai wavo uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi vanoti vaGerald Gwinji vaimbove munyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva amai Flora Nancy Sifeku vekuNatfarm pamwe navaGeorge Guva Matanga vanove munyori mubazi rezvemari. Mutongi wedare atiwo vamoyo vasiye pasipoti yavo kudare. Vamoyo vanga vakamirirwa negweta ravo vaJames Mutizwa avo varamba kutaura nevatori venhau. Mutungamiri weDemocratic Party vauraya izembe vati chimbi chimbi yaitwa nyaya yavamoyo inoratidza kuti hurumende haibate nyaya zvakaenzana. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nyaya dzakaita sedzavamoyo ndidzo dzine vanhu vanofanirwa kugariswa mujeri kwete vanhu vanorwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Chakadai vamoyo vanzi nemutongi wedare vadzoke kudare musi wa31 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.